Nzvimbo idzi dzave nemakore anodarika gumi dzisingabude mvura mumatepi sezvo michina inopomba mvura pasisina uye pombi dzemvura dzakabiwa. Vagari vemunzvimbo idzi avo vanosvika zviuru gumi vanoti vave kurarama nemvura yemuzvibhorani pamwe nekuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita sematsime. Mumwe mugari wekushekoton vabheni rabhi avo vakatanga kugara mushekoton kubva muna 2002 vanoti vaishandisa mvura yaibva murwizi rwehunyani nekuda kwepombi dzemvura dzavapeter diomitis avo vaiva nepurazi muchinoi.
Granota yanga iripo nekuti vaishandisa mvura yaibva kupi? Kuna hunyani kuchinoi ichiu yakuno. Saka zvadero vanhu vakakontributa mari idzodzo nedhiomitis Peter Dimitis ndiye akashandisa masosisi ake kugadzira nemota kunoku. Saka dambudziko rakazoitika as time goes on.
Varapi vanoti kanzuro yechinoi payakatadza kuwirirana navadhiomitis nekuda kwekutorerwa chimwe chidimbu chepurazi ravo pachirongwa chekugovera minda kuvanhu. Vadhiomitis vakatora pambo yavo yemvura izvo zvakakonzeresa kutanga kushayikwa kwemvura.
Zvadero vakazonetsana nadhiomitis nyaya yenhangirikini yeinjinia dhiomitis yaishanda hanechicho akatadza kuzita nekanzuro nekuti pakatanga chishumba chevo vangada kuda kutora dhiomitis nzvimbo yake. Ini ndikubetsera madatiro kapurazi rangu saka ndakutora chipambi yangu ndibva tora pambi yake ende kuna hunyani.
Pari zvino vagari vemushekoton vari kurarama nemvura yepachibhorani chimwe chete iyo vari kubhadhara madhora maviri pamigomo mishanu yemvura pazuva. Mamwe madzimai vakaita saamai Mildred Shoko vanoti mari yavari kubhadhariswa yakawandisa zvokuti dzimwe nguva vanoshaya mvura nepamusana pekushaya mari.
Unoedza futi kuwana mari yacho vabhadhari vamwe tutozotanga kuchiera tisina mari yacho tavana.
Mumwe mugari amai Sheredzanaidhakwa vanoti mvura yavari kuwana ishoma sezvo zvibhorani zvakawanda zvakafa uye pasina ari kuzvigadzira.
Zvibhorani ndozvinongofa izvi mvura ishoma ndechitemo chombe chirimo munomamuna mvura ndechokwadi chirimo.
Amai Dhakwa vanosoropodza vezvematongerwo enyika nekuva nepera nguva dzekutsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo vachiti vachagadzirisa dambudziko remvura.
Mazuva emakambeni ayo zvakambonzi matepa akuiswa mukati makachirwa mukati mukamboiswa zvimatengi hatina zvavaka zvakaenda.
Mumwe mugari amai Chipo Nhundu vanotiwo sezvo vasingawane mari yekubhadhara vanochera mvura mutsime risina kuchengetedzwa. Amai Nhundu vanoti vanotyira kubata chirwere chekorera asi hapana zvekuita. Vamwe vagari vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari nenhengo yechidiki yezanu pf vaoliver Dzumbunu asi vadzumbunu vanoti vanochengetedza chibhorani pamwe nekuvhurira mvura mumatangi akapiwa vagari nekereke yepresbyterian. Vadzumbunu vanoti havasi kumanikidza vagari kuti vavape mari asi vari kuvapa nechido chekuti vari kuchengetedza midziyo yemvura.
Ini ndiri mushandi wekommunal hasi mushandi wekanzuro ndo masiyana akaita nyaya saka kanzuro haizviziya haipinde ndozvasvizavo saka inini ndini ndakasara ndipana ndimonisa chinhu chisanu saka inini handingagariri mahara panosina chiuzetenzi handinowana vabereki ava ndivarodawo ndipe inini nokuda kwavo chinhu noita
ndiiiinei
kuti ndikufoseredza munhu.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti dambudziko guru nderekuti vagari vekushekoton vakapwanya nekutora mapombi ekufambisa mvura. Vamulauzi vanoti vari kutarisira kugadzirisa nzvimbo dzinopa mvura mushekoton nealaska uye vanokurudzira vanhu kuti vatange kubhadhara mari kuitira kuti kanzuro iwane mari yekutenga zvimwe zvinhu zviri kudiwa.
Asi pari zvino tiri kutarisira kuti sekanzuro tichaedza tikwanise kuvandurudza mapump stations akanga ari pato asiri kuti zvinhu zvakafara zvoitwa vandalize. Kambani yesmeltering yakanga iripo yanga yasuduruka uyezve vagari vemo vakanga vango pararira nenyika vachindotsvaga kumwe kwekugara. Saka tiri kutarisira izvozvo kuti tichange tichikwanisa kuti tiasiteti mafambukations iwayo. Uyezve sekanzu tinokumbiriswawo kuti vagari vemushekoton nealaska vagovawo vanokwanisa kunge vachibhadhara mabills avo kuti tikwanise kuwana mari yokushandisa pakuvagadzirira kuti vawane magariro akanaka.
Kanzuro yechinhoi inoti iri kuedza nepainogona napo pose kupa vagari vemuchinhoi vose mvura inovakwanira. Chinhoi ine vagari vanosvika 120,000 ezviuru. Bazi reUnited Nations rinoti munhu anofanirwa kuwana marita 160 pazuva kuti ararame zvine utano. Mvura iyi inosanganisira yekunwa, yekubikisa pamwe nekugeza pazuva rega rega. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.